Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri gunyana 10, 2019. Makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Isusu hatiite tisina HIV isusu. Manzvisa zvakata. What we are doing to be the president. The president. Hapasina chimwe chamuchaka. Saka isusu takaisa HIV kumberi shamwari munhu wako waifamba naye isusu. Kufamba uone zvatinga iti.
Madzishe edzinza raivaimbo yemutungamiri wenyika Robert Mugabe anowirirana kuti hurumende ive pamberi parufu rwava Mugabe. Mutumbi baba Mugabe wotarisirwa kusvika muZimbabwe mangwana masikati. MDC inotungamirwa naNelson Chamisa inokanzura urongwa hwayo hwekupemberera kusvitsa makore makumi maviri kubva pakaumbwa bato iri kuitira kuti ripe mukana wekuti nyika icheme vaMugabe. Indwe mimwe emisoro ina udzedu dzanhasi ichibva kuno ku studio 7 iri muWashington DC. Kunyanga hazvo vamwe vemhuri yevaimbo yemutungamiri wenyika Robert Mugabe vari kuti hurumende inofanirwa kutungamirira kuvigwa kwavo. Dzimwe nhengo dzemhuri dzinoti dai vavigwa pedyo neguva ramai vavo kumusha kwavo kwazvimba. Ata Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri wemadzimambo edzinza rava Mugabe, mambo Kakiza Gombo, vanonzi Gibson Jenami, vati hapachisina makakatanwa pamusoro pekuvigwa kwava Mugabe sezvo hurumende ichitungamirirwa nava Emerson Munangagwa yave pamberi pazvose zvichaitwa.
Isusu hatiite tisina HIV isusu. Manzvisa zvakata. What we are doing to be the president. The president. Hapasina chimwe chamuchaka. Saka isusu takaisa HIV kumberi shamwari munhu wako waifamba naye isusu. Kufamba uone zvatinga iti. Tapedza.
Ndewo ukama vachitambira zvarongwa naichi.
Isusu ndisu takamirira neukama. Handi ndizvo. Ndisiri kukuudzai chokwadi nhasi chamunofanira kuburitsa mumapepa. No, vanhu ava vari kungoita zvinongoitawo mahiro ese. Hapana chitsvaka.
Mambo Kakiza Gombo vati vamunangagwa ndivo vachatungamira zvose sezvo vamunangagwa navamugabe vakapedza nguva yakareba munyaya dzezvematongero enyika vari pamwe chete.
Kozi munhu yanga ari kupolitics.
Handi muri kuona 3 quarters dzemunhu wedii ungari kupolitics.
We can't hear it. Politics ndo iri kuita zvese.
Asi hurongwa hwevakuru uhwu hauna kufadza vamwe vemhuri vanosanganisira tete vavamugabe ambuya Josine Jarija vati havasi kufara nehurongwa uhwu.
Vadai vauya kuno kumusha kuna baba kuna mai vavo vaida chimhiro zvichicha vachainga imbo muchi nenda namunangagwa aiwa ngaauye kuno kumusha ndida kuti arege kumusha kwedu pana mai vakapa hakusi mumbori kure kanira kuti netsoka yezezi ndikunokedze kuti apa notopasvika pana mai yake naana Bridget varipo vana inosendi varipo. Hiro zvacho ndeyanga izomupinza denga. Mwari ega ndianomupinza denga akamupa chipo chaakanga akatakura kudai chinodai.
Ambuya Jarija vati kunyange vakamanikidzwa kuti vamugabe vavigwe kumarinda emagamba vachaita chivanhu chavo kuti vavavige pedyo naamai vavo.
Isinongo zvachizve zvichine zvachaita. Kana zvapera asi keza zvachizve zvichine chatorowe vhutomiso kuno. Tozoshona yedu. Kuti shungu dzake dziri kuti mumakumbo mamai vatu noka amai vatakavaviga. Rora.
Imwe hama yava mugabe amai Vivian Matibiri vatiwo vamugabe vanofanirwa kuvigwa kumusha kwavo kwete kuiroseka muHarare.
Isusu taida kuti avigwe kuno kuno kuti mhuri yedu yese iri kuti
asi imwe hama amai Gertrude Musarurwa vati zvakakosha kuti vamugabe vavigwe kumarinda emagamba sezvo vakaviga mamwe magamba akawanda ikoko uye kuvigwa kumusha kuvaderedzera pasi. Mudzimai wavamugabe wekutanga amai Sali Mugabe vakavigwawo kuhiroseka.
Ndino kufunga kwangu sezvo riri gamba vakaiswa kunoko vanenge vaita kana ika kuderedzwa misha asi vakaiswa kupfuti dzichiriva kaka mune vamwe vavo ivo ndeiita kavo vachiiswa kune vana vavo.
Vanhu vari kuuya kuzobata maoko kumba kwavamugabe kwakutama vachiri vashoma zvikuru zvichienzaniswa nechimiro chavo munyika. Vanhu vasingasvike zana vakaungana kwakutama vazhinji vavo vari kuratidza kuti vari kuvinga zvokudya izvo zvakatanga kubikwa nezuro nehurumende uye vachinzwa mumhanzi. Matende matatu akadzikwa pamba pavamugabe sezvo dzimba dzavamugabe dzisiri kushandiswa. Vanhu vari kubata maoko ekushaya kwavamugabe mumba yekubikira yemushakabvu amboya bona mugabe avo vakashaya muna 1992. Mutumbi wavamugabe unonzi uchasvika munyika mangwana asi zuva rekuvigwa harisati rave kuzivikanwa. Vamugabe vakafa svondo rakapera nechishanu muchipatara cheGlen Eagles kuSingapore mushure mekurwara kwenguva yakareba. Vamugabe vakaenda kuSingapore muna kubvumbi. Ndakamirira Studio 7 kwaZvimba ndini apa Chigoriwa.
Zvichakadaro mutumbi wevaimbo wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe uchasvika muHarare mangwana masikati uye ndipo pachaziviswa urongwa hwekuradzikwa kwavo. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvaziviswa negurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa mushure memusangano wedare remakurukota. Amai Mutsvangwa vati pane makomiti ehurumende ari kugadzirira urongwa hwekuradzikwa kwavamugabe.
Vakataura kuti kwakaendwa kwakati vakatumira iwo president nehurumende delegation kuti vauye pamwe chete nemutumbi kuchasvika mangwana. Kana wasvika mangwana makomiti ese ari kugara pasi kuronga vachagara zvakare nemhuri nekuti mhuri haisati yasvika. Kana vagara pasi nemhuri tokupai tozotinezenge tichikupai burial arrangements acho kuti anenge achizofamba sei.
Pavabvunzwa kuti sei zviri kutora nguva kutaura kucharadzikwa vamugabe, amai Mutsvangwa pamwe negurukota rezvekuzvidzana nedzimwe nyika vasusiso moyo vati hapana chinoshamisa pane zviri kuitika, vachiti urongwa hwekuradzikwa kwavo huchaziviswa mushure mekunge mhuri yavamugabe iyo iri kuSingapore yasvika munyika. Vati hurumende nemhuri yavamugabe zviri kuronga pamwe chete urongwa uhwu. Ukuwo mutauri wemadzimambo edzinza ravamugabe Mambo Katiza Gombo avo vanonzi Gibson Jenami vati hapachisina makakatanwa pamusoro pekuvigwa kwavamugabe sezvo hurumende ichitungamirwa navaEmerson Munangagwa yari pamberi pezvose zvichaitwa. Ukuwo Major General Trust Mugova avo vakashayawo svondo rapfuura vacharadzika mangwana panzvimbo inovigwa magamba yeHeroes Acre muHarare. Mune imwe nyaya hurumende inoti pane zvizvarwa zveZimbabwe zana nemakumi manomwe nechimwe zvakabatwa-batwa nemhirizhonga iri kuitika kuSouth Africa uye pane vanhu vaviri vekuZimbabwe vakashaya mhirizhonga iyi. Vamwe vati hurumende iri kuronga kuunza vanhu ava nemitumbi yevaviri ava kumusha.
And vashandi ava vhiringidzwa vanosvika 171 pakati pavo kwashaya vaviri kumwacho I'm sure hama dzacho hasati dzataurirwa then vachabva vachiya vatazvihana zvokuti ndivanani asi hurumende ino sokuda kwavaita ivova 171 vasarudza kudai vadzoka zvavo kuZimbabwe. Saka hurumende iri kuronga pamwe chete nehurumende yeSouth Africa kuti kwanise kuunza maZimbabwes iwaya kuunza kuno kuZimbabwe uyezve tichitakura nemabodhizi acho evakashaya.
Hurumende inotuwa vashandi mbazi rezo utano kusanganisira vana chiremba. Vakato badiru wa mari ya kawezerwa nezvikamu makumi matanhatu na tukupamu zana ya kutuba basirikane. Uye nasi darima kurukota. Raita chisungo chekuti bazi rezo utano ni mari zvigare pasi kuona kutuba shanda avapi wa mari zinofadza. Kurukota rezo utano, Dr. Obadaya Moyo vati vachagara pasi ni bazi rezo mari kuona kuti chisungo chedarima kurukota chatevedzwa.
Saka kabineti yedu ya shanda nekukasira ya topa instruction kuti timite newe ku ministry ye mari kwa vamutulingove. Saka meeting hiyo ichaitika tione kuti tingabatsirana sei kuti vawane mari yekuti tigokwanisa kubhadhara ma health anonzi ma allowances akamirira zvehutano chete chete ndopatira.
Vana chiremba vakatanga kuramwa mabasa svondorapfuura vachitsutsumwa kuti mari dzavo dzemuhoro hadzina zvadzichabatsira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inoti yakanzura urongwa hwayo hwekuita mhemberero dzekucherechedza kusvitsa kwebato iri makore makumi maviri kubva parakavambwa muna 1999. Murongi wemisangano mubato iri vaAmos Chibaya vaudza Reichoto weStudio 7 kuti bato ravo raisa mberi urongwa hwaro kuitira kuti vanhu vabatane vachichema vaimbova mutungamiri wenyika Robert Mugabe.
Watinotenda ni mubvunzo wamabvunza ndida kutora mukana uno kuzivisa vese vakateerera pamwe chete nevatsigiri vedu vemusangano mukuru weMDC kuti tapa tinge tichipfudzira mazuva edu ekucelebrata kana kuti kupemberera yatinotoendesa anniversary. Chikonzero ndechekuti icho pachivanhu chedu netsika dzedu nemagariro edu chingevele tinoti ubuntu. Hazvigoni kuti vamwe vari kuchema imi muchange munenge muchipemberera. Zvoita sokunge muri kupemberera kuti munhu ashayika. Saka nechivanhu chetu sokutora kwandaita ndozvatsakisa tinge richiisa zuva redu mberi.
Sebato muchange muri kurufu here waMugabe kunenge kwakaunganawo vamwewo nemamwewo mapato?
Sokutora kwandaita ino inguva yekuchema. Naizvozvo semusangano weMDC tinochema nevanenge vachichema.
Saka hurongwa hwenyu hwokuita mhemberero dzekusvitsa makore makumi maviri hwava kuitwa rini?
Hurongwa hwedu gungano redu guru tava kuita musi wa 28 September mwedzi umwe chete uyo kunongova kumwe chete zvikuru Faro Stadium Harare. Saka ndoda kuti vese vakateerera vatsigiri vedu vese vagadzirire zuva iri richange riri zuva guru. Musangano wedu wava nemakore 20 kana kuti 2 decades tamufoma. Saka ndinokurudzira vatsigiri vedu vose kuti musi wa 28 September tichasangana kuRufaro Stadium muri muHarare tichipemberera makore 20 years.
Vachibaya manga makazivisa mapurisa kuti muri kuita urongwa hwenyu nemusi wemugovera iye zvino mahuendesa kumberi. Mapurisa maazivisa here?
Prosesi yachona ndeyekuti iyo tinozivisa mapurisa mukati memazuva mana kana kuti 4 days. Saka naizvozvo patapedza musangano wedu westanding committee ndabva ndanyora zvakare saorganizer semurongo musangano kuzivisa mapurisa. Saka tichange tichitarisira kuwana mhinduro kutanga kwesvondo rinotevera.
Vanga vari murongi wemisangano mubato reMDC vaAmos Chibaya vachitaura parunhare vari muHarare naReichoto weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti vadzinga basa achipanga mazano chavo munyaya dzekuchengetedzwa kwenyika vaJohn Bolton. VaTrump vatenda vaBolton nebasa ravanga vachiita vakati vachadoma munhu achatora basa rangarichiitwa navabolto nesvondo rinouya. Mushure mekunge vaTrump vazivisa nyika kuti vadzinga vaBolton, vaBolton vabva vatumirawo mashoko padande mutande reTwitter vachiti vakaenda kunoona vaTrump nezuro manheru vachivadzivisa kuti vanoda kusiya basa. VaBolton vati vaTrump vakati vataure navo nhasi nezvekuda kwavo kusiya basa. Zvino zviri kuramba zvichiomera veruzhinji munyika, avamuka nhasi vachinzwa kuti mutengo wechingwa wakwira zvakare kutanga nhasi. Chingwa chinonzi chakwira mutengo kubva pamadhora manomwe kuenda pamadhora mapfumbamwe ane masendi makumi manomwe. Mutengo unonzi nedzimwe nyanzvi mune zveupfumi uchatadza kusvikirwa nevakawanda sezvo mihoro yevashandi iri kuramba iri panzvimbo imwe chete. Nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti mutengo wechingwa mutsva uyu wave kureva kuti mhuri inodya rofu rechingwa rimwe chete pazuva inenge yave kuda mari inoita madhora mazana maviri ane makumi mapfumbamwe nerimwe chete.
Izvi zvinoshungurudza chaizvo nokuti kana chingwa chakwira kubva pa$6 kuenda pa$9.70 zvinoreva kuti kana tikatisu mhuri inodya lofu rimwe chete rechingwa pazuva toti mwedzi une mazuva makumi matatu zvinoreva kuti mhuri iyoyo inoda $291 kutosvika $300 kuti ingodye chingwa chete pamwedzi. Mukatarisa mari iri kupuhwa vanhu haisi kukwira makwirira ari kuita mitengo yezvinhu.
Kukwira kwemutengo wechingwa uku kunonzi kunogona kunge kwakonzerwa nekushaya uremu hwedhora remunyika kana richienzaniswa nedhora rekuAmerica. Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti chimwe chinogona kunge chakwidza mutengo wechingwa kwekwidzwa kwemutengo wegorosi iro rinonzi riri kutoshayikwa zvakare munyika.
Hatisi chinhu chinokahadza zvikuru takatarisa kuti hurumende yakwidzawo mutengo wegorosi nechibage, asi zvinhu zvichashungurudza zvikuru sei vabereki nevamwewo vanotenga chingwa nekuti mari dzekutenga chingwa kunyanya dzemihoro hadzisi kuwedzera. Saka ndoo dambudziko rine vana veZimbabwe rekuti zvinhu zviri kukwira asi mari yekuzvitenga haisi kuwedzera.
Munyori mukuru wesangano guru rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaJafet Moyo vanoti sevashandi havasi kufara kwete nekukwira kwemutengo wechingwa chete asi kuti mitengo yezvinhu zvakawanda iyo iri kungokwidzwa muchivande.
Hatisi kufara sevashandi, hatisi kufara noti nemutengo yechingwa chete padi yemutengo yezvinhu zvakati wandei munomu. Taona mutengo yezvinhu ichingokwira tane mwedzi inosvika kana kuti mishanu tichingovimbiswa kuti zvinhu zvichanaka, zvinhu zviri kugadziriswa, mitengo ichastabilizer. Asi pasi on the ground zvatiri kusangana nazvo inyaya yekuti mutengo iri kutokwira chinyararire.
VaMoyo vanoti sevashandi vakanga vambopawo pfungwa dzavo kuhurumende asi zvinoratidza kuti hurumende itsva iripo iyi haina hanya nekuita hurukuro navo.
Isisu tange tambopa pfungwa dzedu panguva yakapfuura kuhurumende asi tamboona kuti vakazopinda kwekupedzisira apa vanenge vasina chido chokuteerera zvinenge zvichitaurwa nevamwe vanhu.
Zvimwe zvinonzi zvakakwidzwawo mitengo muchinyararire zvinosanganisira upfu, mafuta edzimotokari, mafuta ekubikisa nezvimwe. Kukwira kwemitengo uku kunouya panguva iyo vabereki vakawanda vari kutatarika kuunganidza mari dzekubhadharira vana vavo zvikoro izvo zvavhurwawo nhasi. Dr. Kanyenze vanoti mihoro yevashandi vakawanda munyika yave pasi zvikuru zvekuti kurarama dzangove nyasha. Vanopawo semuenzaniso muhoro wevashandi vemumapurazi ava vanoti vari kutambira madhora zana nemakumi matatu pamwedzi mari yavanoti haina chikuru chaichatenga vamwe vanotiwo vashandi vakawanda vari kutambudzika zvikuru zvokuti vave kufamba netsoka kuenda pamwe nekudzokera kumba vachibva kumabasa vanoti chimwe chiri kuwedzera matambudziko evashandi inyaya yekushayikwa kwemagetsi izvo zvave kuita kuti vashande nguva pfupi pamabasa vanoti vashandi vakawanda vave kungoramba vakabatirira pamabasa avari vaine tarisiro yekuti upenyu hungangozonaka mune remangwana kusvika hurumende yakwanisa kuwanisa vanhu munyika zvinhu zvakaita semagetsi mvura yakachena uye mari mumabhanga vakawanda vanoti rugare rwemakore awana nyika kuzvitonga hucharamba hungori zviroto kune vasina kuhurarama kuchitiwo kune vakahurarama zvicharambawo zviri matakadya kare ayo anonzi haanyaradzi mwana yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media
pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei chamunopakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye pafacebook page yedu yeVOA Shona nhasi tanga tiri kutarisa zviri kutaurwa neveruzhinji pamusoro pekushaya kwavamugabe uye kugadzwa kwavo segamba halo vamapfumo makadiko
makadiko
tipewo pfungwa dzenyu nezvatiri kuona makakatano atiri kuona anenge ari kuitika munyika pamusoro penhoroondo yeupenyu hwavamugabe uye zvekuti vachavigwa kupi uyezve rini
munhu anovigwa kwaanoda gomana munhu amanyikidzwa kuti hanzi otovigwa kwekuti munhu anovigwa mumwe anoda kuvigwa padhuze namai vake mumwe anoda kuti kuvigwa padhuze nehama dzake saka munhu wemufi ndiye ane final say nehama dzake ndo vanotaura zvavanoda pamunhu wavo saka kana vakati ivo vanoda kuvigwa vavigeka kumusha kwavo ndoko vanovigwa eya musava maningidzika kuzi vachazomuka chikoko kuvamaningidzi
mungati imimi muri kuvarangarira sei vamugabe
hai ndongovavarangarirawo sea munhu akanga achitungamirira nyika yezimbabwe aka asi hakusi kuti ndovavarangarira nezviito zvakanaka novarangarira nezvavakaita vanhu nekuparadza hukumunyika zvinezvi vanhu vari kuchema kobva kwavo vazotisa panguva yavo ivo tinoti takanga tiri mufrying pan iye zvinezvi taamufaya
regai titore kola wedu tiri kunzwa kuti pana mukoma vari panhare vanga vakamira kuye nguva yakati rebei halo mukoma Enoch Mupoperi
athink hangu kana munhu achingonzi igamba ngavange onzi igamba nekuti akaenda akanhorwa hondo akaita zvinhu zvatisingakwanisi kuita izvo vamapfumo vari kuti takazodai tikazodai vakatiza muzimbabwe vamapfumo hapana chavakambokwanisa kuita kuti vanhu vakwanise kusununguka vanogara kuno kuamerica munhu ataitarisira chaizvo kuti semunhu ane mukurumbira anogona kuita make a difference kuzimbabwe but he never did that
vamapfumo munotii nezvataurwa namukoma Enoch
vari kutaurawo zvavo handifunge kuti vari kutaura vachiva zvakwavakananga zvinoita kuti vanhu vabude munyika hazvisi kuti hanzi vanhu vanenge vachityaiwa vanenge vachitira mhuri dzavo kuti dzipone munhu anogara kwese kwese kwaanoda kugara munopanzwisisa pasi panapa hapasi pemunhu kana ndingada kunogara vanoda kugara as long kana ndisiri criminal ndinobvumidzwa kunogara ikoko unoitira mhuri yako kuti mhuri yako irarame chezvino vana vangu vakaenda kuchikoro zvanga zvisingafaniri kuitika kuzimbabwe kuvakatofunda vakaenda kumayunivhesiti ndo zvandaitsvaga izvozvo handina kutiza kana kuti hanzikurwa hondo yacho yamoda kuti ndirwe ndoda kuti ndakabvira rini kuimba ndichiimba zenesivandivava hondo yacho yamoda kuti ndiite ndimoda kuti ndibate futi ngangupfundikai kumusic yangu kaya ndikurwa nayo ka handisani ndairegera kamusic iyo ndichiri kungoimba nanhasi
ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
nhau dzemitambo chikwata chenhabvu chemawarriors chapedza kuchema kwanga kuchiita mamiriyoni evatsigiri vacho apo charova Somalia mumutambo watambirwa muHarare nhasi Michael Kariati anotipa nyaya iyi Ko chema uku kwashika kumagumo mushure mekunge chikwata chichadambura Somalia 3-1 National Sports Stadium nasi masikati ndokubudirira kupinda magungano emunzira yekuenda kuma 2022 World Cup kana kuti ma group stages. Zvibodzwa zviviri zvabva kuna Kama Billiards nechimwe chete kubva kuna Mashau Munetsi zvapa Maorias kuti aenderere mberi mushure mekunge Zimbabwe svondo rapera yakarohwa 1-0 nechikwata chimwe chetecho makwikwi aya. Kukunda uku kwaunza mufaro kumamiriyoni vateveri vechikwata ichi avo vanga vachingochema kurohwa rohwa kwechikwata chavo kubvira musi uyo chakaenda kuma 2019 Africa Cup of Nations muna chikumi. Muteveri weMaorias vaHwanda Gombera vanoti vari kufara zvikuru nekukunda kwaita chikwata chavo vachitivo vave kutarisira zvakawanda kwete World Cup chete asi mu 2021 Africa Cup of Nations ndokunge vezvipa vakagadzirisa maitiro.
Kufara zvakare zvakanyanyisa zvikuru nekuti tara kuti ziva vachibatanidza zvinhu kora zvinhuva zvokujomera jomera vavabatanidza zvinhu zvifambe zvakanaka seZimbabwe Football Association vanhu isu tiri kufara.
Murairidzi weMaorias Joey Antipas ari kufara nekukunda kwavaita asi achiti iye pachiri nebasa guru rinoda kuitwa. Mumwe muteveri weMaorias vatenda Jakata vanoti vane chivimbo chekuti pakasaita gakava pakati pevatambi nevezifa Zimbabwe inokwanisa kuenda kuWorld Cup kukata.
Aiwa tinoenda kukata zvatopa zvokozi vakomana vakanamba shamba vechirongo yakareba nosika kukata.
Maorias ave kumirira mibatanidzwa yezvikwata yemumagungano ichaitwa neveFIFA kuti vazive kuti vachasangana nezvikwata zvipi kurwira chinzvimbo chekunomirira Africa kuWorld Cup kukata. Maorias haana kutamba mumakwikwi e2018 World Cup mushure mekunge Zimbabwe yakabuditswa makundano aya neFIFA nemhaka yekutadza kubhadhara aimbove murairidzi wechikwata ichi Valinos Maria Kemuhoro. Kunze kwe2022 World Cup, Maorias ari kukukwidza zvekare makundano e2021 Africa Cup of Nations umo vari mugungano rimwe chete neAlgeria, Botswana neZambia. Zvikwata zviviri kubva mugungano iri ndizvo zvinoenderera mberi kumafainari achaitirwa kuCameroon. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariat.
Kwazwai, muri yeZimbabwe, ini ndini Mike Hove. Ndinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection naAPM. Nhasi muchirongwa tiri kutarisa upenyu nenhoroondo yava mugabe uye zvainoreva kune vechidiki. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakushomera mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Namba iyi zvekare +1 202 465 0318. Mhuri yeZimbabwe ngatisanganei pachirongwa The Connection naAPM. Bye bye.
Tapedza zvongo yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Madzishe edzinza revaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanowirirana kuti hurumende ive pamberi parufu rwavaMugabe. Mutumbi vavaMugabe wotarisirwa kusvika muZimbabwe mangwana masikati. MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inokanzura urongwa hwayo hwekupemberera kusvitsa makore makumi maviri kubva pakaumbwa bato iri kuitira kuti ipe mukana wekuti nyika icheme vaMugabe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndokusiya mina Standikile Mhlanga.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.